Mangwana na kanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wemuvhuro, nyamavhuvhu 27, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nechiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa neZuro vakagadzwa zviri pamutemo semutungamiri wenyika zvichitevera kusarudzwa kwavakaitwa musi wa30 mwedzi wapera.
Chamisa mwana wedu, toda kumukurumbira kuti azive kuti kana ukapinda musarudzo unogona kuhwina kana kudyiwa. In this case akadyiwa, ngatitambire izvozvo, nyika yedu iendere mberi.
Asi vebato rinopikisa reMovement for Democratic Change vanoti vari kukwira kudare reAfrican Union Commission on People's Rights vachiti havasi kutambira zvachose utungamiri hwavamunangagwa.
President Chamisa vanga vasiko vakataura neZuro kuti even dei vanga vakadaidzwa kahavadaidzwe kunovhiya mbodzi dzavo dzabiwa.
Munyori mukuru mubazi rinoona nezvezvicherwa vamuneisu munoda vafa vanonzi neZuro vakashanyira mugodhi weEldorado uri muchinoi yokadherika uine vanhu vanosvika 12. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa neZuro vakagadzwa zviri pamutemo semutungamiri wenyika zvichitevera kusarudzwa kwavakaitwa musi wa30 chikunguru. Musarudzo dzinonzi nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa dzakabiridzirwa zvemhando yepamusoro-soro. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
VaMunangagwa vatora mhiko yekutungamirira nyika pamberi pemukuru wevatongi Chief Justice Luke Malava pachiitiko chaitirwa munhandare yeNational Sports Stadium muno muHarare nhasi.
I, Emerson Dambudzo Munangagwa.
Ini Emerson Dambudzo Munangagwa ndinopika kuti semutungamiri weZimbabwe ndichavimbika kuZimbabwe uye ndichachengetedza bumiro remutemo.
Help me God.
Vachiturawo mashoko mushure mekugadzwa kwavaitwa vaMunangagwa vatenda veruzhinji nekuvavhotera musarudzo dzemusi wa30 chikunguru vakati zvesarudzo zvakapfuura yave nguva yekushanda zvakasimba kusimudzira upfumi hwenyika, kuwanisa veruzhinji mabasa, kudyidzana nedzimwe nyika pamwe nekuedza kupedza dambudziko rokushayikwa kwemari mumabhanga. Vaenderera mberi vachiti hurumende yavo ichashanda zvakasimba kuedza kurwisana neuori mukati memakore mashanu ari kutevera, vachiti vese vachawanikwa vachiita zveuori vachasungwa.
As your president, I pledge to act fairly and impartially without fear or favor. As a president,
semutungamiri wenyu wenyika ndinokuvimbisai kuti ndichaita zvinhu pasina rusarura, pasina kutya kana kusarura semutungamiri wezvizvarwa zvose zveZimbabwe. Ndiri mutungamiri wenyika anoteerera uye mushandi wevanhu.
VaMunangagwa vati vatambirawo tsamba yabva kune vaimbo vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe yekuvakorokotedza pakugadzwa kwavo, iyo yanzi yauya nemwanasikana wavaMugabe, amai Bona Chikore Mugabe. Mutsamba iyi iyo yaverengwa navaMunangagwa, vaMugabe vati vakundikana kuvepo pachiitiko chanhasi sezvo mudzimai wavo amai Grace Mugabe vari kuSingapore kwavari kurapwa sezvo vachinzi vari kurwara, zvichitevera kuramba kuri kuita mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Kukunda kwakaita vaMunangagwa, munyoro anoona nezvemitemo mubato reZANU PF vaPaul Mangwana vati havasi kushushikana nekusauya kwavaChamisa nebato ravo pakugadzwa kwaitwa vaMunangagwa.
Vanofanira kudzidza kutambira zvabva kuvanhu. Vanhu vakavhotera vaMunangagwa. Kana vaidiwa navanhu vaidiwa kana mavhoti akawanda kudarika vaMunangagwa, asi vanhu vakavhotera vaMunangagwa. Saka Chamisa mwana wedu, toda kumukurumbira kuti azive kuti kana ukapinda musarudzo unogona kuhwina kana kudyiwa. In this case akadyiwa, ngatitambire izvozvo, nyika yedu iendere mberi.
vamunangagwa vavimbisawo kuti vachaomba komisheni ichaongorora nyaya yekupfuurwa kwakaitwa vanhu muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu nevanofungidzirwa kuti mauto. Vamwe vevanhu ava vairatidzira asi vamwe vakangobatanidzirwa. Zvichakadai, gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vati zvaida kuitwa navachamisa zvekukonzeresa kuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ivhure dura remashoko ezvakashandiswa musarudzo kana kuti sevha zvaive kunze kwemitemo. Nokudaro vati vachamisa vanofanira kutambira kukundwa kwavakaitwa navamunangagwa.
Zvavanga vakuda kuita kuti vanovhura sevha hazvisi provided for nemutemo wavaifanira kunge vachiziva kubva pavakatanga nyaya yavo.
Pakugadzwa kwavamunangagwa nhasi panga paine vatungamiriri vedzimwe nyika vanosanganisira vaPaul Kagame vekuRwanda, vanove zvakare mutungamiriri wesangano reAfrican Union, mutungamiriri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa, mutungamiriri weDRC vaJoseph Kabila, mutungamiriri weZambia vaEdgar Lungu, mutungamiriri wehurumende yeLesotho vaThomas Tavane, mutungamiriri weBotswana vaMokgweetsi Masisi nevamwe vamiriri vedzimwe nyika dzekumavirira. Vaimbova mutungamiriri weBotswana vaIan Khama havana kuuya panga pachigadzwa vamunangagwa kunyange hazvo vakange vakakokwa. Kunyange hazvo vachamisa vasina kuya paugadzwa kwavamunangagwa, mutungamiriri werimwe boka reMGCT Muzvare Tokozani Kupe neutungamiriri webato ravo vanga varipowo pachiitiko ichi. Kugadzwa kwaitwa vamunangagwa nhasi semutungamiriri wenyika kunoreva kuti ndivo vave mutungamiriri wenyika wechipiri akasarudzwa neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, vebato rinopikisa reMovement for Democratic Change rinotungamirwa navanosoro Chamisa, avanoti vari kukwira kudare reAfrican Union reAfrican Commission on People's Rights, vanoti havana kutambira zvachose utungamiri hwavamunangagwa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wemutungamiriri weMGC Alliance Dr. Ngululeko Sibanda vanoti mutungamiriri webato iri vaNelson Chamisa havana kuenda nekuti havasi kuwirirana nekutorwa kwemhiko navamunangagwa.
President Chamisa vanga vasiko vakataura nezero kuti even dei vanga vakadaidzwa ka havadaidzwe kunovhiya mbudzi dzavo dzabiwa nemunhu abambudzi dzacho. Panofanirwa kuita kutaurirana kuti aiwa ka ndamboba paye ndikazocheka mbudzi yenyiya todii tovhiya here. Ndozo vakataura nezero, saka ndosaka vanga vasiko. Kasi chimwe chokwadi ndechekuti hatina kumboona kuti vambokokwa here ikoko. Kasi imazoona ka kuti kusina President Nelson Chamisa iyi inauguration, hakuna inauguration, kwanga kusina vanhu zvisina basa nekuti vanga vati Dynamo Snyanenda zvinozotamba mustadium imomo.
Dr. Sibanda vashoronye kunetsana kwavanoti kuri kubuda pakati pavamunangagwa navachiwenga. Panyaya yenhaurirano Dr. Sibanda vati havasati vasumwa zviri pamutemo.
Chikuru chakakosha ndechekuti President Chamisa vakanyora tsamba tisati tasvika musarudzo. Vakati nyaya muri kudaita iyi haina zvakanaka, inonetsa nyika kuenda mberi, uyai titaurirane. Ngavapindire tsamba iyoyo togoziva kuti vari serious, totanga tagadzira nyaya dzekuti tidzosere vana veZimbabwe kutungamirwa nevanhu vavakasarudza. Tinozviita sei? Izvo zvakakosha. And President Nelson Chamisa nyaya idzodzo vanoda kuti dzigadzirise, vanoda kuti dzitaugwe kusvika nyika yedu yagadzirise.
Vachamisa vakaudza vatori venhau nezuro kuti vane umbo hwekuti vakabirirwa musarudzo uye vanoti ndo vakakunda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru.
Zvakabuda musarudzo ndezvekuti takahwina sarudzo idzi, and tinotenda vagari vemuZimbabwe zvizvarwa zvemuZimbabwe nekuvhota zvakanaka zvakadai. Tine urombo sikuru nekuti kuvhota kwavakaita kwakazowana kwakumbunyikidzwa kana kubirwa. Ndosaka muchiona takaita mangange kana kuti gakava na vakataura nyaya dzesarudzo mai Chigumba nevakataura nyaya dzesarudzo yekudare guru rezvebumbiro remutemo Constitutional Court. Tinopokana nazvo pakuti isu chero tichiremekedza dare asi tinotadza kuwirirana nezvakabuda mudare. Ikodzero dzedu sevagari, ikodzero dzedu sevatungamiriri vebato rakavhoterwa rinofanira kunge riri hurumende.
Mutungamiriri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti kunyange hazvo vamunangagwa vagadzwa hapana chaunotarisira kuchinja munyika munyaya dzerugare nerunyararo.
Hatidi kukanganwa kuziva kuti vamunangagwa vakanga vakavimbisa vanhu kuti mushure me 100 days makiyu achapera nechagadzisa nyaya dzemari ndichaunze rugare nerunyararo zvavari kungotaura izvozvo. Asi tinoziva kuti rugare nerunyararo rwavo takarwona masoja anofure vanhu vari kuratidzira murunyararo.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWalshman Ncube vakurawo nechiwai vanoti kunyange hazvo vamunangagwa vataura zvakanaka nemashoko ekuvaka muroma uzarirwe nerwisi.
Musangano weZANU-PF musangano wakuzikanwa nekureva nhema. Saka hapana chitsva chataudzwa nhasi, hapana chitsva chatingaudza vanhu kuti chichaitwa nehurumende yapinda iyi inongova hurumende yeZANU.
Munyika hamuna kugadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika, izvo zviri kupawo kuti kugadzirisa nyaya dzezvoupfumi kunetse. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvichakadaro, vamwe vatsigiri vebato reZANU-PF vanogara kuTenwald North mumusha uri pedyo neMount Abden vanoti vari kufara zvikuru nekutoreswa mhiko kwakaitwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro kuti vatungamire kwemakore mashanu anotevera. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Muhurukuro yakaitwa nevagari vemunzvimbo iyi neStudio 7 vakawanda vakaratidza kufara kukuru nenyaya yekugadzwa zviri pamutemo kwavamunangagwa. Amai Grace Mukonori mutsugiri webato iri vakaita zvokusvetuka vachitamba nemufaro vachipembedza chiitiko ichi. Vanoti vane chokwadi chokuti vechidiki vave kuzowana mabasa kubudikidza neutungamiri hwavamunangagwa.
Kunzwa kuti zvakanaka zvakadaro, ende tikutarisira kuti vaidhi vachatiitira zvakanaka, vana vedu vachaona mabasa, vana vedu vachakomborerwa. Hatinei nezvavari kutaura zvese zvinotaurwa nemaopozisheni, isusu titori raiti. Zvese tatogutsikana nezvakaitwa naED. Zvese zvaungava kuti he takabirwa, takabirwa, akabirwa chiiko chavakabirwa? Havazive zvavari kutomboita ende havafe vakatonga maopozisheni. Kana vachizotonga vachatonga kana madhonga amera nyanga. Kwete zvino kana dhongi risati ramera nyanga hakuna imwe opozisheni inotonga. ED pfe neZANU-PF, ED pfe. Ende futi so zvinoita Mwari soka. Vanhu vakanga vangofunga kuti hai vachanogadzana vega, akaboka kadiki diki. Zvinotyisa zvazviri kuNational Sports Stadium. Ground rarakaita kuti fash.
Amai Mukonori vakaendera mberi vachiti vanhu ngavagamuchire zviripo nekuti vatungamiri vanobva kuna Mwari.
Kana iwo maofosiye nacho vamwe vanga variko vanoziva nepfungwa dzinoshanda vanga variko. Vese vana kupe chanzi vaona varikoko nevamwe mamwe mapatiwo atisingachigoni kutaura nemazita avo vese vanga variko ikoko. Kuratidza kuti vazvitsigira izvi vanyatsonzwa kuti tiri kusapota purezidendi aisiko. Hapana chekucharamba apa. Vanhu vese ngavachingogamuchira zviripo chete. Torarama takadaro so tichingovasapota. Munhu anoda kusapotwa. Munhu ane zvikuru uyu, munhu akatoiswa naMwari uyu. Ngatitsigire izvozvo mambo unogadzwa naJehovha. Ngatitsigire vaED mumboona zvichaitika muZimbabwe. Zimbabwe iri kuenda kure naED pfe 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 pasi nemhandu.
Amai Auxilia Mudhonga vanobva kuChirumanzu vanoti vakawanda vainge vari kunhandare yeNational Sports Stadium vakaratidza kufara zvikuru navamunangagwa.
Aiwa kugadzwa kwaita vamunangagwa tava kufara, taona kuti kune chitarisiro mberi. Bhozi vanga munhu wese angachifarira taani aiwa fana ngachinaka mafaro anga ari panga kadi totadza kuti mberi uko dzichaitwa zvakanaka. Zvoti vanga vachiti Zimbabwe inobatana, aiwa vanhu vakabatana. Uku ndaona yangwe navarungu vacho MPO zungungu anga achiwa wakuri achifara. Hema chechi magaya chaiye atoti nhasi ndati vanhu vaende kuchechi vanoona kugadzwa kuitwa ani vapurezidendi.
Baba Abel Mukonori murwi wehondo yerusununguko vanotiwo kugadzwa kwakaitwa vamunangagwa kwakapedza gakava raivapo mushure mekunge mutungamiri weMDC Alliance vakwira kumatare vachiti sarudzo dzakabirirwa zvemhando yepamusoro.
Inaugurationi ka chinhu kwazvo chave nemucherechedzo wekupedza nyange gakava neranga ririko kubvira kumashure pamaelection apa. Nekuti chazvinoratidza ndechekuti vanhu pachawana vakataura, koti pachayana yataura, vanhu ndovachiteerera nekuremekedzwa kwazvikabva. Nekuti manyeponyepo ese anga achitaurwa yaka yatova mvura yako here nepasi pebridge. Saka zvoreva kuti ndachitofamba pamwe chete. Kana uri wanga uchifunga kuti hazvisi kuitika, hazvisi kuitika, kana kuti tanga chibidzirwa, chibidzirwa. Zvoreva kuti kubidzirwa hapana. Zvoonekwa nematare azoona umboo hwakashayikwa hwekubidzirwa kwega. Kureva kuti aiwa pamwe chete ndatifambisa vana vevhu. Nyika ndaende mberi. Zvayo zvinorongwa negovernment kwete kupiringisha kapamusana pekuti ndakaruza. Saka zvinofamba ndazvisafambe ndiwopiringisha aya. Ndatifambei sekufamba kwaunga uchifunga kuti kuchaitwa ikoko chiperekedza vahwina. Unozviona? Vakunda ndo vanga vaonekwa navanhu ndivane zvinoendeka. Chitofamba inaizvozvo. Kana wazohwina hame noti kuende tikuende tiri ari munhu wahwina. Anenge ane zvakewo zvamuhwinisa. Unozviona? Saka chinongonakidzwa chekuti idhi.
Vamwe vanhu vainge vachiimba vachiridza mumhanzi mudzimba dzavo kufarira chiitiko, asi vamwewo vange vachiratidza kusuwa kwakanyanyisa sezvo vachitsigira vachamisa mutungamiri weMDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 muTidnold North Harare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Vamwe vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema kuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zvakanyanya, kunyange vanga vachitarisira kuti kupera kwesarudzo nekugadzwa kwemutungamiri wenyika kunogona kupa kuti upfumi hwenyika hugadzikane. Zvawedzera mitengo zvinonzi zvinosanganisira mafuta ekubikisa, ayo anonzi akwira kubva pamadhora mana kusvika pamadhora mana nemasendi makumi mashanu, shuga ichikwirawo nemasendi gumi, uye sipo yekuachisa ichinzi yakakwira nedhora rimwe chete kubva pamadhora matanhatu nemakumi mashanu emasenzi kusvika pamadhora manomwe nemasenzi makumi mashanu. Asi mari yekutenga madhora ekuAmerica pachishandiswa mari iri mumabhanga uye iri muEcocash neOne Wallet inonzi iri kuramba ichiwedzera zvakanyanya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimbisa nezuro kuti vachasimbisa nyaya yekuedza kugadzirisa upfumi hwenyika mumakore mashanu anotevera. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze, vanotungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Ndizvo zvatinotarisira zvinhu zvisingagadziriswi, nokuti zvinoratidza nyaya dzeupfumi hwenyika unoshanda nekuwanikwa kwezvinhu inonzi muchirungu supply nedemand, vanonge vachida kutenga. Saka vanoda kutenga ndo vakawanda, vanayo mari yacho yekunze hard cash vashoma. Saka nokudaro kana madomasi asingawaniki, asi vanoda kutenga madomasi vakawandisa pamusika, mitengo yemadomasi unosumuka. Ndo zviri kungoitika chete izvozvo, zvokuti mari chayo chaiyo inobatika haipo. Iye mhepo iyi yatinongokandirana pamakombiyuta maelektroniki transfer ndiyo iripo. Saka nokudaro kana pasina mari chayo chaiyo, mari chayo iyoyo inenge yave kutengwa nemutengo uri pamusoro. Zviri kuitika izvozvo. Saka nokuti hatina kuzvigadzirisa, hazvisi kugadzirika iko zvino, zvinochireva kuti tiri mu mumwaka wekushayikwa kwemari chaiyo chaiyo inobatika. Totambidzana kutanga kutamba zvaita zvaya zvaya zvikubhena mari dzodzo shoma dziripo kuti dzibudise mari isiri mari chaiyo chaiyo. Kuti itenge mari chaiyo chaiyo unonga wakutoda mari iyoyi yekunyeperana yatiri kuita iyi yakawanda kuti utenge mari inobatika.
Zvinokonzera matambudziko api kune vemabhizimisi kuti mari dzinenge dzichitengeswa mumugwagwa?
Chokutanga haunyasi kuita nemwoyo wakasununguka nokuti kuti utakure mazimari kuenda nawo pamusika wepanze hausi musika wakanyatsoti twasa twasa haunyasi kuzova vanhu vacho kuti vakamira sei hazi mabhanga akaya akarejestwa munhuwo zvake angozvimirira parodhi achiti ndinogona kukutengesera. Kachinhu chokutanga chokuti pane risiki inenge iripo yakakura chaizvo yekuti unogona kutambwa pasi petsoka ndo chekutanga. Chepiri ndechokuti watenga nemari iri pamusoro yamataura iyoyo pokutanga. Zvinochireva kuti ini ndave nemari iyoyo kunze kwenyika yandatenga nemari iri pamusorosoro ndochienda kana kusouth africa kundotenga zvinhu zvandoda kundotengesa. Ndaakutengesa zvinhu zvandatenga izvozvo kunze kwenyika ndaakuzvitengawo nemari iri pamusoro yokuti idzorere mari yandashandisa kutenga nekundipawo mari yandinosara nayo muhomwe. Saka zvinochireva kuti munhu anotenga ndiye anenge ave kurohwa pasi petsoka ava kubhadhariswa mari dzose idzodzo dzandakatenga nadzo pamusika yokunze nezvandakazotenga kunze kwenyika izvozvo mari idzodzo kuti dzizondipowo mari yokuti ndiise muhomwe. Zvinochireva kuti ndava kutengesa nemari yechimbadzo chaiyo. Saka zvinochireva kuti makwiriro ezvinhu inonzi muchirungu inflation anenge ave pamusoro. Muchayeuka kuti mugore ra 2007-2008 ndo zvakazoita kuti pave nehyperinflation. Zviri kungoitika izvozvizvi ndo zvinoita kuti mitengo ikire itange kuita zvokumhanyidzana yozosvika pamwero watakazoona ma2008 wekuti zvasvika kwamvura yacheka mapfumba.
Asiwo kuti dambudziko remari iri rinyatsopera zvingatora nguva yakareba sei?
Zvinofamba nokuti muri vanhu vari siriasi zvakaita sei. Mukapinda muri vanhu vari kuziva zvavari kuita vane chinangwa mobatanidza vanhu vemunyika menyu kuti vakomana vadikani ngatishandei. Takazviona kuna naChina, takazviona kuna naJapan, takazviona kuna naSouth Korea, vese vana Taiwan anonzi maAsian Tigers aya vapo vainewo matambudziko angakatokuka kukunda yedu, asi nekubatana kwavakaita vakagona kubuda mumatambudziko. Saka seZimbabwe iko zvino mukatarisa ini kuti vachamisa vane 2 miriyoni vamunangagwawo anoraudza 2 miriyoni. Saka zvinochireva kuti nyika yedu yakapazika. We are a broken country. Zvokuti vamwe vanhu vari uku, vamwe vari uku, vamwe vakatarisa uku, vamwe vakatarisa uku, hatisi kunangana nechinhu chimwe chete, hatina hapana kubatana pakadai. Saka motoda kuti mutange kugadzirisa nyaya yekubatana iyi. Mabatana kudai mochitanga kuita chinhu chimwe chete senyika. Mofamba muri pamwe chete, muine maonero amwe chete, muine zvinangwa zvimwe chete, makananga kumwe chete, nesimba rinosumuka sezvatakaona zveya patairwa rusununguko. Nokuti vanhu vanga vakabatana vachirwira nyaya yokuti tirwire nyika yedu isununguke, vanhu vachizvipa upenyu hwavo kuti vasvire nyika yavo. Saka ndo zvatinofanira kuchiita zvakare neupfumi hwenyika kuti vanhu vasvike ipapo pakubatwa nemweya iyoyo kuti tika kushandira Zimbabwe, vofamba nemweya wakabva wakabatana vane chinangwa chimwe chete.
Dr. Godfrey Kanyenze, vanotungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vari parunare muHarare naBlessing Zulu wa Studio 7. Munyori mukuru mubazi rinoona nezvezvicherwa vamune isu munoda vafa nezuro vakashanyira mugodhi weEldorado muchinoyi uyo wakadhirika muine vanhu vanosvika gumi nevaviri. Mitumbi yevanhu vaviri inonzi yakatoonekwa. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vamunoda vafa avo vakaperekedzwa nevashandi vebazi reEnvironmental Management Agency kana kuti EMA vakati vari kushamisika zvikuru kuti hapana zvine musoro zvati zvaitwa mukuedza kuona kuti vanhu vakadhirikirwa vaburitswa. Vakabva vataurira vashandi vebazi ravo kuti vapinde mumugodhi uye kuti vanoongorora kuti zvakamira sei kuti vabatsire mukuburitswa kwevanhu ava. Asi vamwe vanoti kupinda mumugodhi uyu kunonetsa sezvo pasina manera nezvimwe. Hama zivano waka dirikirwa zino tazizi kufara ni mashandiro alikuita mashandiwe hurumende vibaza nuona nesucherwa vavano tiva ifaniru wakutunga mira mkuburiswa kwevano waka dirikirwa. Vasandi manenji baba wa makitai uyo ni vamwe vakadirikirwa vanoti mwana wavo akatofa sezvo mawe kubuda mweya yemitumbi. Vamanenji vanoti vanoziva kuti mwana wavo akadirikirwa sezvo iye ainge aine shamwari yake iyo yakapukunyuka.
Data dai vanga vakwanisawo kutwanisa ma chemicals anoita kuti kunhu kuri pasi kuperi, then vanhu vowana kushanda zviri zvakanaka vanhu wedu wabude. Ayo munhu wakanga anaye shamwari yake yakanga naye ndiyo shamwari yake yakabuda imomo, yakatonyatsokuona kuti ndiye adhirikira, yakatoona kuti pakadhirika mugodhi yakatonyatsokuona kuti aripowo pakati pevanhu ivavo. Pandisi kunyatsofara naministry of mines ndipo kuti vanhu vari kupinda umo vari kupinda vasina leadership yeministry of mines, because munhu weministry of mines ndiye anotaura. Kana iye munhu weministry of mines akati izvoni hapachakwanisi kuti vanhu vatoreke, fair and fine. Akati vanhu vanotorekawa ndiye futi tine takangomirira kunzwa mashoko kubva kwaari.
Mumwe asiri kufara nemashandiro ebazi rinoona nezvezvicherwa ndiva Jacob Nira.
To my side ka ini hazvina kundiitira zvakanaka, because kana vachitaura kuti ivo ngati vanhu ngavambobuda vozotanga futi mangwana, because aya mazuva ari kutofamba hama dzedu dzakangorara dziripo pasi.
Vanhira vanoti vanhu vakadhirikirwa vanofanirwa kuburitswa vasati vaora kuti vavigwe zvine chiremerera, kwete kuzovigwa vakawanda pamwe chete mumugodhi uyu.
Isu sefamily zviri kutotirwadza, because tikuda kutoti apa ipibude kana kurunzi yakafa tikwanise kuti timucheme tikwanise kumuviga.
Mambo wenzvimbo ine mugodhi weEldorado vaGibson Jenami vanozivikanwa samambo Katiza Matombo vanoti hapana chivanhu chakaitwa pamugodhi uyu, izvo zviri kukonzeresa kuti vanhu vakawanda vafe mumugodhi uyu.
Chinzvimbo chega chega chinzvimbo yega yega ine chivanhu chayo, saka vana vari kupinda munomu havasi kuitirwa chivanhu nesu madzishe enzvimbo ino. Vanongouya vachibva kumadzishe avo vachipinda pasi pane mutemo wavo. Ndosaka maona izvozvo hamuna kana wangu wani wokunokwazvimba afira mumugotumu. Varimomo havasi vekwangu, havana kuitirwa chivanhu chokuenda pasi. Tinoti isu vana vakawana basa rekuenda pamugoti, isu tinoenda kunotaurira pasi apa kuti vedu vana asekuru muri pasi apo, kunyanya ana achidziva vekuzvungu ava ndio svikiro remuno, nyara dzai pasi apa vana vapinda kuzoshava.
Vamunoda Wafa vakaudza vanhu kuti mapurisa enyika ndiwo ainge ave kuchengetedza nzvimbo yemugodhi uyu. Vakati hapana munhu asiri mushandi webazi ravo anofanirwa kupinda mumugodhi nechikonzero chipi zvacho. Vakati vari kupa vanhu vangadai vari pasi pemugodhi vachikorokoza goridhe mazuva matatu kuti vabude, mushure mezvo bazi ravo richavhara maburi ose anopinda mumugodhi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Zvongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wezano PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro vakagadzwa zviri pamutemo semutungamiri wenyika zvichitevera kusarudzwa kwavakaitwa musi wa30 mwedzi wapera. Asi vebato rinopikisa reMovement for Democratic Change vanoti vari kukwira kudare reAfrican Union reAfrican Commission on People's Rights vanoti havasi kutambira zvachose utungamiri hwavamunangagwa. Munyori mukuru mubazi rinoona nezvezvicherwa vamuneisu munoda Wafa vanonzi neZuro vakashanyira mugodhi weEldorado uri muchinhoyu uyo wakadhirika uine vanhu vanosvika 12. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Standikile Musanga.